Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu chivabvu 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika huchiri pamakumi mana nevatanhatu. Vana chiremba vari kuongorora madzimai matatu AMDC Alliance vakapambwa svondo rapfuura vanoti nhasi vari nani pane zvavakanga vari nezuro. Hurumende iri kukoka masangano ose anomirira varayiridzi kumusangano wechimbichimbi nhasi mazikati. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika huchiri pamakumi mana nevatanhatu kana kuti 46. Harare ndiyo ine vanhu vakawanda vabatwa nechirwere ichi vanosvika makumi maviri nevaviri, ichiteverwa neBulawayo ine gumi nevaviri. Mashonaland East ine vatanhatu, Mashonaland West ine vashanu, kozoti Matabeleland North ine mumwe chete. Vanhu vafa vachiri vana uye vapora vave gumi nevasere 18. Zvichakadaro, Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru makumi masere nemasere 88,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vashaya vadarika zviuru zviviri nemazana masere nemakumi mana nemasere 2,848. Vapona vanodarika zviuru makumi matatu nemana 34,000. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni mana nezviuru mazana masere 4.8 million. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zvipfumbamwe nezviviri 92,000. Vanhu vafa pasi rose vadarika zviuru mazana matatu ane makumi maviri nemaviri 322,000. Asi pavanhu ava vapora vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu 1.6 million. Komisheni inochengetedza kodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission inoti ongororo yayakaita mushure mekupambwa kwemadzimai matatu AMDC Alliance inoratidza kuti pane mhosva yakaparwa. Madzimai matatu aya anosanganisa muzvare Joana Mamombe vanomirira Harare West muparamende vakapambwa svondo rapfuura nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori vakazowanikwa vakarohwa zvakaipisisa. Pari zvino vachiri muchipatara. Mugwaro ravo ravabudisa, Zimbabwe Human Rights Commission yakurudzira Zimbabwe Republic Police kuti iongorore nyaya iyi zvakakwana uye kuti isunge vanhu vakaita izvi. Gweta uye vari muongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira Vaisalas Chekera vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe Human Rights Commission ine basa guru kusanganisa rekusimbisa vanhu kuti kodzero dzavo dzakachengetedzeka. Vachekera vati havazivi kuti Zimbabwe Human Rights Commission ingakwanisa zvakadini kupindudza zvinhu kuti vanhu vanyatsobvuma kuti kodzero dzavo dzakachengetedzwa.
Gwaro ramuriswa iri harina zvizhinji zvarataura kunze kwekuti rango dudzira mirau inofanira kutevedzerwa nenyika kutanga paconstitution yedu nekodzero dzevanhu dziri muconstitution iyoyo dziri kufungirwa kunzi ndo dzakadamburwa kubudikidza neku pamko kwa kaitwa madzimai matatu amataura aya. Pamusoro peconstitution gwaro iroro rataura zve atinoti ma international and regional convention. Mirau ino yenyika dzakawanda kuburikidza nyika dzepasi rese nenyika dzemudunhu rino reAfrica, zvakare inotaura nezveku kodzero dzevanhu dzavari kuti ivo ndo dzakatyorwa kuburikidza nekupambwa kwakaitwa madzimai atatauraya. Kunze kwaizvozvo, chazongobuda mugwaro ndechekuti vati ivo vari kuongorora, vari kusora kuti vaone kuti chii chaizvo izvo chakaitika. Tinovimba kuti vachasora nemazvo ende vachatipa tsanangudzo yekuti chii chakaitika, nekuti tese tese takatarisira kuti chii chaitika, nekuti zvinhu izvi zvinenge zvaakuramba zvichienderera. Saka kunze kwokungoti vati tiri kuita, pane zvatiri kuita pamusoro pazvo, gwaro iri harina zvizhinji zvarinotaura.
Kana makatarisa gwaro rese iroriri, munoona kuti pari zvarinobatsira here?
Chikurukuru chandingati chariri kubatsira apa chete ndechekungosimbisa veruzhinji kuti ivo vekomisheni vane zvavari kuita. Otherwise panze paizvozvo handione paine chimwe charinotipa kana charinowedzera pane zvakaitika. Kusimbisa ruzhinji kuti aiwa tiripo ende tiri kusadzikisa basa ratakatumwa kubudikidza neconstitution yeZimbabwe. Ndo zvandiri kuona zvaburitsirwa gwaro irori chete.
Sekuona kwenyu semunhu wezvemutemo uye zvemakatarisa mashandiro eZimbabwe Human Rights Commission kusvika pari zvino, munoona sekuti pane zvavanogona kuita here zvinogona kusandudza maitirwo atitowa nehurumende?
Vanokwanisa kuita zvakawanda chaizvo chaizvo kuburikidza nemasimba avakapuwa muconstitution. Chekutanga ndechekuti vanokwanisa kusora pavanoti kuita investigate. Vaita investigate kudaro vanofanira kuzoburitsa zvavanenge vaona nekuita marecommendation avanenge vachifunga kuti akakodzera. Saka dai kuri kuti takange tiri munyika yekuti murau unotedzerwa sekuzvaunenge wakanyorwa wakaita, commission yanga ine basa guru rekuti ndo yaidai iri pamberi kutibatsira kuvheneka kuti tione kuti chii chakaitika chaizvo izvo, kuti tingaiti isusu vanhukadzi vanosanganisa neva member of parliament vamiririri vangatorwa nevanhu vasiri kunzi havazikanwe, voitwa zvavakaitwa izvozvo zvisingatauriki. Hazvisi zvinhu zvekuti munyika yatiri kuti isu takasununguka, zvingadai zvisi zvinhu zviri kuitika uye zvichiramba zvichienderera.
Avo vange vari gweta uye vanoongorora zvematongero enyika vakazvimirira vasandashekera vari parunhare kuOntario, kuCanada neStudio 7. Zvichakadaro, chiremba ari kuongorora madzimai matatu aya anoti muzvare Johana Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marowa anoti nhasi vari nani pane zvavakanga vari nezuro. Nunurai Jena anotipa nyaya iyi.
Chiremba ari kuongorora madzimai matatu aya, Dr. Norman Matara veZimbabwe Doctors for Human Rights, vati vari kufara kuti nhasi vatatu ava vari nani kudarika zvavanga vari nezuro.
Nhasi taona kuti paita change yakanyanya kubva zvanga vari nezuro, kunyanyanyanya tichitarisira kumira kwepfungwa dzavo yatinoti mental status, kuratidza kuti zviri kufamba. Vari kushandawo nemacounselors nemapsychiatrists ari kuvabatsira.
Dr. Matara vati zvinhu zvave nani kudarika musi wekutanga apo vanhu vakawanda vakanovaona pasina mvumo, kusanganisira vatori venhau, izvo zvakavhiringa vatatu ava mupfungwa dzavo sevanhu vainge vashungurudzwa zvakanyanya. Dr. Matara vati kunyange hazvo mapurisa ari kuvachengetedza pachipatara cheParktown muHarare ari kuvapa mukana wekuti vave vega kana kuti privacy inodikanwa.
Pakamboita maissues ekuti privacy yavo haina kuchengetedzeka zvakanaka kunyanganyanya zuva rekutanga. Matori venhau majournalists I think vakakurumbidza kuenda kunopinda vatisina kuvapa mvumo, vakakwanisa kuuyezve tikushanda nemapurisa vari kugara vakavachengetedza, tiri kuwirirana zvakanaka nemapurisa, vari kukwanisa kuvapawo privacy yavo asi vachigara vachivachengetedza zvakare.
Bato reMGC rinoti panofanirwa kuitwa ongororo yezvakaitika kuvatatu ava nekomiti yakazvimirira richiti nyaya dzekupambwa nekutotwa kwenhengo dzaro dzakawanda munyika kubva paumbwa bato ravo. Mumwe mudzimai akambopambwa amai konsili achinanzvavana vanoti kumbunyikidzwa zvikuru kwemadzimai chinhu chinonyadzisa nekubvisa chimiro chemadzimai nenyika.
Unorohwa ugomanikidzwa kunzi taura zvisipo zvausingazivi kunyanya kuti the girl child nekuvanhukadzi zvinhu zvinosiririsa, zvinhu zvinobvisa chimiro uye zvichibvisa chimiro chenyika.
Mukuru weZimbabwe Human Rights kana kuti ZimRights vadzikama ibere avo vakamboshanda nebazi reNational Transitional Justice Working Group vanoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu nekutotywa imhosva pasi pemutemo wepasi rose.
Kutyorwa kwekodzero dzevanhu nenzira iya yatinoti torture inoreva kushungurudzwa zvakanyanya imhosva pasi pemutemo wepasi rose yatinoti muchirungu international law. It is an international crime.
Gwetara zvekodzero dzevanhu uye vachishanda neMedia Institute of Southern Africa muzvari nomupilo simanje vanoti kupambwa kuri kutorwa senzira yekunyararidza vanhu kuti vasataure zvavanoda uye zvinoitwa kune vanhu vanofungidzirwa kuti vane maonero akasiyana nehurumende.
Chatacherechedza ndechekuti maabductions aya ari kuitwa towards vanhu vari more vocal achishandiswa senzira yekuita silence criticism and limit freedom of expression.
Muzvina fundo uye vari mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly Professor Lavmo Maduku vanoti panofanirwa kuitwa ongororo nemapoka akaita seUnited Nations kana African Union kuti ndiani ari kukonzeresa kupambwa nekushungurudzwa kwevanhu.
Ndinofunga kuti zvingabatsira ndezvekuti paitwe investigation ye pamwe neInternational Commission inouya yobatsirwa isina fundwi nehurumende ichitofanirwa pamwe nevanhu vekunze inonyatsopinda munomu yobuda nechisungo chesawandaita kuti hatitadha zvaiitwa muZimbabwe nguva yakati. Abductions dzinofamba zvakati zvakati, ari responsible ndinhingi nanhingi.
Commission inoona nezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission inoti nyaya yekupambwa nekushungurudzwa kwakaitwa nhengo dzeMDC inofanirwa kuferefetwa zvakazara. Commission yati mapurisa anofanirwa kuremekedza kodzero dzevanhu munyika. Hatina kunzwa divi remapurisa pamashoko ecommission iyi, asi mutaurire wemapurisa Vaponyati vakaudza vatori venhau Svondo Rapera kuti vari kuferefeta nyaya iyi zvizere. Munyori anoona nezvemutemo mubato reZANU PF Vapo Mangwana vanoti havangataure nezvenyaya iyi sezvo yave pamberi pematare edzimhosva vachiti vakamirira zvichabuda muongororo iri kuitwa nemapurisa.
No, nyaya dziri kumakotsi regera vanoita basa ravo vaite kana zvaibva munoziviwa. Hatizivi zvamunotaura zvakaitika kumashure because any issue yakaitika inoinvestigatewa by law enforcers toziviswa. So I cannot comment generally on what I do not know.
Hazvisati zvazivikanwa kuti vatatu ava vachabudiswa muchipatara riini. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Hurumende inonzi yakoka masangano ose anomirira varayiridzi kumusangano wechimbi-chimbi nhasi masikati uyo unonzi uchapindwawo negurukota rezvedzidzo yepasi vaKane Matema. Musangano uyu unouya panguva iyo masangano eZimbabwe Teachers Union neProgressive Teachers Union of Zimbabwe ange anyorera tsamba kuhurumende achinyunyuta neurongwa hwekuda kuvhura zvikoro kuti vana vari kuda kunyora bvunzo dzavo dzepakati pegore vakwanise kunyora bvunzo dzavo. Progressive Teachers Union of Zimbabwe yakanyora tsamba nemuvhuro ichidawo kuita musangano navaMatema uyewo ichinyunyuta neurongwa hwekuda kuvhura zvikoro ipo pasina dziviriro yakakwana yokupararira kwechirwere cheCOVID-19 muzvikoro. Mukuzeya nyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori we Progressive Teachers Union of Zimbabwe va Raymond Majongwe.
Chikuru ndechekuti kubva pauya minister Matema kuzoita minister of education hatisati tasangana nawo kubva vachipinda nonga pane mwedzi mitatu mina. Saka kuti tiende mberi zvakanaka tofana kugara kana minister wedu toonesana kuti mamirira akaita zvinhu hongu munhu apinda musasaidza tomuratidza kuti hapane dombo hapane rwizi hapane nyoka hapane shumba apa ndopanoitirwa matare apa pakadai pakadai kuri vaizotingokumbira kuti tikwanise kunzwisisana naminister munhu angari kuhome affairs tomuziva munhu angamboita ambasada munhu amboshanda shanda muhurumende wamugabe auyewo kuhurumende saka dada kuti timbogara navo pasi tione kuti toita sei kuti tiite masaka pamwe ndochekutanga asi chiripo ndechekuti tsamba yatakanyora inova yatodayirwa nekuti nhasi na 2 o'clock patove nemusangano uri kuatendwa naminister nemaunion ese sekuona kwandaita invitation yanzitu yekumusangano na 2 saka ndodavira kuti pamupadai tsamba yedu yaita kuti vatidaidze kana kuti vanga vagara vane urongwa iwowo saka tongomirira kuti tizonzwa kuti after tasangana navo chichi chabuda pamusangano iwowo.
Imiwo panyaya yekuti vana vabvumidzwe kunyora bvunzo yepakati pegore makamirawo papi sesangano?
Tiri kutarisa kuti hurumende inzwisise kuti decision yekuvhurwa kwezvikoro inongova decision inokwanisa kutaurika pakati pehurumende nemachechi vamwe varidzi vezvikoro varayiridzi nemamwe mastakeholders nepamusana pekuti tikangovhura zvikoro nepamusana pekuti zvinofanira kuvhurwa tinenge takanganisira vana vakawanda chekutanga ndechekuti even maexams acho akanzi anyorwe tikaona kuti pane vana 60,000 vanofanira kunge vachinyora vanenge vachifamba from point A to point B maexams akanzi atange ne 8 o'clock vanenge vachifanira kukwira bhazi vanenge vasvika here ne 8 o'clock dzacho pane vamwe vanenge vabva toti mwana abva kwamutare ari kuzonyora kuHarare kushowground vana ivavo vanosigara mumaloji vamwe vanogara mumahotera vana ivavo vanotadza kudini kuwana accommodation nepamusana pekuti zvinhu izvozvo zvakavharwa saka ndozvari kutaura kuti malogistics ese iwayo anofanira kugarwa pasi oongororwa kuti kufamba kwacho vanofamba sei maexams kachidza anotanga na 8 vanenge vasvika here mwana anobva kuchitungwiza anonyorera kuheathcliff mwana anobva kupelandava anenge achienda kunonyorera exemu yake kana kuti kumupopoma anenge asvika here saka zvese ndozvari kutaura kuti ngatigarei pasi vanhu vanzwisise kuti zvinofamba sei nekuti kana tikadhizimuseke yati maexams ngaanyorwe saka ngaanyorwe tichitadza kuandastenda kuti situation yedu iri difficult pakuti social distancing yacho inotangira kubhazi yoenda pamutsetse mwana utotudza exemu ratanga na 8 o'clock apa ari kuchitungwisa bhazi harisi kuuya zupwa harisi kufamba saka zvese zvelogistics zvetransport zvofanira kugarwa pasi zviongororwa kuti zvoitwa sei torega kungoita chimhanye mhanye nepamusa kuti tikadaro tichatodisadvantage vana vakawanda futi.
Tiri kuonawo kuti imi sesangano revarayiridzi pamwe nemamwe masangano muri kutyira nyaya yesocial distancing pakuti vana vanga vachidzokera kuzvikoro zvii zvimwe zvamuri kushushikana nazvo?
Social distancing hongu chimwe chinhu chatataura nezvacho asi pane nyaya yefumigation pane nyaya yesanitization pane nyaya yeprovision yemamask pane nyaya yemappes pane nyaya yekuti pane zvikoro zvinonyorerwa maexams aya zviri kushandiswa semaquarantine centers zvinenge zvagadziriswa yekuti vana vavagonyora ndo zvimwe zvichemo zvatinazvo nokuti varayiridzi vacho vari kuchema kuti tikatadza kugadzirisa zvinhu izvi topinda here mune sosori nepamusana pekuti zvanzi namambo pindai hatisi kuda kuti titadze kugadzirisa zvinhu zvedu nepamusana kuti tikadzimara tadaro taakutokanganisa nyaya yedu dai tagara pasi taonesana vanhu vateerera zvatiri kutaura zvigobatsira tese ndochega chachida kuti zvikakurumidza kugadziriswa izvozvo zvinonakira tese.
Avo vange vari munyori weprogressive teachers union vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare naJonga Kandemiri westudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. NewZimbabwe.com inoti mhuri yemurume akafa mushure mekunge achinzi arohwa nemapurisa achipomerwa mhosva yekutyora mutemo wokugara mudzimba waenda kumatare edzimhosva kuti iripwe. Gweta remhuri yaLevison Ncube uyo anonzi akarohwa akakuvara mumusoro akafa rinoti mhuri iyi inoda kuti mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vabhadhare mari yokurapwa kwaLevison, mari yakashandiswa pakumuchengeta uye kutiva mari haifanirwa kushandira achichengeta mhuri yake. Daily News rinoti vanhu munyika vave kutyira kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa neutachiona hwecoronavirus huri kuramba huchiwedzera zvikuru sei pane avo vari kudzoka vachibva kunze kwenyika. Vazhinji havasi kufara pamusoro pevanhu ava avo vavanoti vari kutiza kubva kunzvimbo dzavanochengeterwa vachivhenekwa kana kuti quarantine, vachiti vari kutiza kana kubudiswa vasati vapedza nguva yakatarwa kuti vambogara vari vega. MuHerald mune nyaya inoti muchuchusi mukuru vakumbira hodzi, vakumbira dare rezvimhosva kuti rimanikidze vaimbove mukuru wemapurisa vaAugustine Juhuri kuti vatsanangure mawandiro avakaita upfumi hwavo. VaJuhuri vari kupomerwa mhosva yokushandisa mari yehurumende inoita mamiriyoni makumi matatu nemaviri emadhora ekuAmerica muzvinhu zvemabhizinisi emhuri yavo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi yenyu vateereri vesine vashandi vetu7 inini pamusoro pezvirikuitika pamusoro pemazuva patakatarisa kutransport hazvinakidze. Transport nonzi ndofanira kutanga kufamba na 6 o'clock ichizopedza zvena 6 o'clock manheru. Kuomesera vanhu nokuti makatarira zviti mamwe masectors anotanga na 6 o'clock yacho akafanana nemasecurity guards nemaother companies anoripota on duty na 6 o'clock, but that very 6 o'clock ndopane vaitanga kusimuka transport. Zoreva kuti muchatononoka kubasa. Ivo vari kuprovide transport yezvipo yacho havanei nazvo, havasitomboongorora. Zoreva kuti magadhi nemamwe vese havasiri vanhu apa, ndivo vanochengetedza zvinhu kuti zvinhu zvisabiwa. Saka zvinoshandei kuti mota yesenzi izvipo ikutanga na 6 o'clock? Zoreva kuti ndauda kutanga kuenda kubasa na ndofanira kupera juna 6 o'clock, hatoendi kubasa. Hazvina kunaka kutora kodzero dzevanhu. Kozi vakataura pamusoro peindigenization, vakataura pamusoro pekusumukira mabhizinesi evanhu vechitema. Saka kusumukira kwacho kuri papi? Kana zvakuti mabhazi acho ese ngauya aite mabhazi enyika akushanda madiri avo iwo ekuti basi na 6 o'clock, pana 6 o'clock. Zvova tizvi zvizvi vanhu vachamukira vachienda kumataxi uko zviri pamutemo, zvisiri pamutemo. Taxi yacho inosvika futi yosungwa. Haa, yavamwari vamwe vakagadzirisa kozi pava pakutoomesera isusu vashandi. Hatina chati chakwanisa kusarudzwa muno Zimbabwe. Zvinhu zvese zvatiomera, zvinhu zvese zvatiomera. Chikafu hachisi kutengeka, zvinhu zviri kungokwira. Transport kuti hakuna, saka toita zvokudini.
Mangwanani, mangwanani vashamari vese vestudio 7, ndinokukwazisai. Ini ndinoitwawo Brighton Machona, ndiri kuJoburg. Ndinorwadziwa zvikuru nezvinoitika munyika yedu yeZimbabwe. Zvinotirwadza ndichitarisa kurohwa kwakaita vana Johana Mamombe nana Cecilia Chimbiri avo. Ndinonzwa mwoyo wangu kudzimbikana. Vanhu vanorwira kuti vanhu vaite zvakanaka, kana kuti vanoshuwira kuti nyika iite zvakanaka ndivo vanoshungurudzwa. Vanongoda kuti garai makaite zvituta. Hakuna anofanira kusumudza musoro kana kuti anope mhuri yeZimbabwe ramangwana rakajeka. Havadi, vanofarira kumbunyikidza vanhu, kuona vanhu vachidya nhoko dzezvironda nguva nemisi. Zvinondirwadza, ini ndinorwadziwa. Shuwa dePresident vedu vaChamisa vapindawo muaction kuti nyika isununguke, nekuti vanhu vanongoda Chamisa chete. Zviome zviite sei, zvikakwira mumuti zvichadzika. Isu tiri vana vaChamisa, tinoda Chamisa, Chamisa chete chete. Kuabhusa kaiko ndinonzwa kurwadziwa, ndatenda hangu.
Ndinotwaovozorwadza ndiri kuno kusouth Africa. Aiwa, ndinowa kurwadziwa, kutambudzika chezvo chezvo. Mwiri wangu unorwadziwa, sista rangu chezvo. Kana vanhu vachitaura sezvinotaura zvinoita mutodi, todi anotaura zvinhu zvinorwadza vanhu zvisingamboiti. Cho angataura here kuti vanhu vese vakaabductwa vanosvika kuma49 muZimbabwe, vanhu veopposition party kubvira kuna Naitaidza Mara vakanyangarika, vana Reichoto, vana Guzha Rashuwe Guzha, vese vanhu vavaizvinyangarisa zvokuti ndinoda kuti vada kuti hurumende yeZimbabwe yeZANPF irwiswe. Ndo saka munhu achinyangarika, vanhu vachifa, vachinyangariswa nekuda kwem iyoyo chete. Nida chikumbi oridai zungwa musinga tinda viru wanu anu tora zungu wada zakadai. Zuzo nuti wanu tizo kono wakana kutawura, tizo taura inze nuti tawure zakanaka, tinoshuka pokuzo popota. Ni kutawura manzugu ya sina kukuzira. Manzugu ya sina sina rure rukuzo kwe mumu. Mutodi uwa msamu, dokumbeza msamu interview wa zakari mkatumi nyaya zakata seizi. Muna anga mbuti muna kata mzosu za naro wana jifana rei magombe, jokta magombei. Nese nana gonyi tajimuswa china anunzi kunyepa kuna juu zakaeta sezuzu
na mkumatano wa wande maserasi wa mkaseko wa Amerika kwenye wa Moro Moro sewa mese mwereko kutuli chumbori sewa masho kwedu mwaharinda wabatire mkatime nyika inu wati nzeo apintre mkatime nyika inu mtuda mwaharisha yu wakasika denga na nyika mwahari iwa watzikini rutisi tzao waiti kuda kwao. Pati bati ile mkati mimi nikavati nzio ndio mashauri yangu ndina wao.
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei ne Studio 7 isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakazivisa zvekare kuti America inogona kurega zvachose kupa mari kusangano rinoona nezveutano pasi pose reWorld Health Organization. Va Trump vakambomisa kupa sangano iri mari mwedzi wapfuura vachiti sangano iri riri kubatsira China kuparadzira manyepo pamusoro pecoronavirus izvo zviri kurambiwa neWorld Health Organization. Vachinyora paTwitter pavo nezuro, va Trump vakati America iri kufunga kana zvine musoro kuti nyika yavo irambe iri nhengo yesangano iri, vachiti vanogona kumisa zvachose rubatsiro rwemari kusangano iri kana rikasapindudza mashandiro aro mukati memazuva makumi matatu. Va Trump vakapomera China mhosva yekuedza kuvharidzira umbowo hwekuti chirwere checoronavirus hunogona kupomeranwa pakati pevanhu pamwe chete nokumanikidza World Health Organization kuti isataure kuti chirwere ichi chinofanirwa kurwiswa zvechimbi chimbi. Asi bazi rechina rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika rapindura richiti zvataurwa nava Trump ndezvekusvibisa zita renyika yeChina. Vati tsamba yanyorwa nava Trump yakazara manyepo nemashoko asina umbowo uye mashoko anoedza kukurudzira vanhu kuti vabvume zvamanyepo. China yati kuregera kweAmerica kupa rubatsiro rwemari kuWorld Health Organization zvinotyora chisungo cheAmerica mumalidzano ayo nedzimwe nyika. Zvonguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika huchiri pamakumi mana nevatanhatu. Vana chiremba vari kuongorora madzimai matatu AMDC Alliance vakapambwa zvondorapfuura vanoti nhasi vari nani pane zvavakanga vari nezuro. Hurumende iri kukoka masangano ose anomirira varayiridzi kumusangano wechimbi chimbi nhasi masikati. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ipai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.